Vana mkoti wangu wachisika zana, vaunga na kwengu wainuda kusika awa imwe chete, pamsiwa mkuru wechipatara ichi, vachiimba wa mwewawa wakabata zunyoro wazakasiana siana, zuchirati za kusafara kwavo. Mkuru wa Zimbabwe Nurses Association, Mudunu Revula Wayo, wa Donald Shidore, watu wa rukututungane danu rekutuwa wekunzi wa shandi kwe mazuwa mashanu pa viki, pane kutuwa shandi mazuwa maviri, sezo wa rukuita parizu ino. Watu hawaone chikuwa nzero chekutuwa shandi kwe nguwa ya kareba se izwi, sezo maria wa rukutambira isiru kuwa kwanira, uye wasina zukuwa nisiru zwe kushanda.
Tuta kutushanda wa zinoma, batipane ishi wekuti marizu ya kupasa zeka zikwani,
Mnyori mkuru wa zangano re Zimbabwe Nurses Association wa even those ziva awangewa ripopa kuratizira uku vati zunga zinyunyuto zawa na mkoti zunosanga nisira kutava kwanse kubatila wa rueri zaka kwana seza wano tarisiru wa kuita nekuti zupatara zaka wanda mnyikazu na mishonga vati wa utano wana mkoti uripa njozi seza wa zingapiwe mishonga kana zveko zunua ziri ila kuzirwere kunyanya panguwa ino utachua na we coronavirus uri kuparalira pasi rose. Vamwe vana mkoti vange vari pabasa vazodzokera pabasa papera kuratidzira uku vanoziva nezviri kuitika vaudza Studio 7 kuti vana mukoti vanzi vamboenderera mberi vachishanda mazuva maviri pasvondo kusvika nyaya iyi yagadziriswa nevakuru vakuru. Taedza kunzwa kubva kumukuru wemabasa ekurapwa pamupilo asi vati hapana zvavange vachikwanisa kutaura panyaya iyi nekuti vari pazororo pari zvino. Mukuru wechipatara Valenard Mabande vaudzawo Studio 7 parunhare kuti vari kuHarare uko vari kumusangano webazi rezveutano. Mutevedzeri wegurukota rezveutano Dr. John Mangwiro vaudza Studio 7 parunhare kuti vanganyatsoziva nezvekuti vana mukoti vanofanirwa kushanda mazuva mangani munyori webazi iri Dr. Agnes Mahomva asi tatadza kuvabata sezvo nhare mbozha yavo yange isingabatike. Vana mukoti pamwe navana chiremba munyika vave nenguva yakareba vachinyunyuta pamusoro pemashandiro avo uye kuti mari yemihoro yavanowana haivakwanire. Ndakamirira Studio 7 Vulawayo, ndini Taurai Shava.